manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina Gumiguri 4, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoti kunyangwe hazvo mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vari kutaura mashoko akanaka nekuvimbisa kuita zvakanaka. Zvakakosha kuti vachitanga kuita zvavari kuvimbisa. Vanhu vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa nyika nezvourwere hunenge huchibata vakuru vakuru muhurumende. Sangano remagweta anoongorora mashandiro edare reparamende reveritas rinoti zvakaitwa navamutuli nguve zvekuwedzera mitero hazvisi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica anoti kunyangwe hazvo mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vari kutaura mashoko akanaka nekuvimbisa kuita zvakanaka. Zvakakosha kuti vachitanga kuita zvavari kuvimbisa kuitira kuti vakwanise kudyidzana nekugara nenyika dzepasi rese zvakanaka. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyore anoona nezvenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, Ambassador Matthew T. Harrington, vataura mashoko aya vachipindura mubvunzo kubva kuvatapi venhau vemuAfrica pachiitiko chekupambairo kumakambani akabudirira mabhizimisi eAwards for Corporate Excellence. VaHarrington vati nyika dzepasi rese, kusanganisira America, dzakatarisa Zimbabwe nemaziso matsvuku zvichitevera kushanduka kwakaita hurumende muZimbabwe. Vati Zimbabwe ine mukana mukuru wekuchinja gwarara yaifamba naro mumakore makumi maviri apfuura. Vati America inotarisira kuhidzana neZimbabwe zvekare sezvavaiita kare.
Zimbabwe returns to being a responsible partner in the international community.
Tinovimba kuti tichava nehukama hwakanaka neZimbabwe, asi iyo Zimbabwe inofanira kuva nehunhu uye kutevedzera zvinodiwa nenyika dzepasi rese. Kuti izvi zviitike panofanira kuve neshanduko hombe.
Vati kunyange hazvo vamunangagwa vari kutaura mashoko akanaka, chinokosheswa nenyika yavo kuita zvinhu izvi kwete kungotaura chete.
Vamunangagwa vari kutaura zvakanaka chose, asi isu tinoda kuona kuti zvinhu izvi zvaitwa here, uye zvakakosha kuti shanduko iyi ivepo kuti nyika ifambire mberi.
Ambassador Harrington vati panodiwa shanduko munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika kuti America nenyika dzepasi rose dzigutsikane nekutanga kudyidzana neZimbabwe zvakare. Hurumende yavamunangagwa inoti inoda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rese. Nemusi wemuvhuro gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaparura urongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekuti nyika ichabhadhara zvikwereti zvayo sei kumabhanga epasi rese akaita seWorld Bank, African Development Bank nemamwe. Vakatiwo vachataurira nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vatange kudyidzana nadzo zvekare. Kusabhadhara zvikwereti ndezvimwe zvange zvave kuita kuti Zimbabwe isemwe nenyika dzepasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Ma Masangano anomiririra vadzidzisi ari kushora zvikuru waro wakaiswa neZimbabwe School Examination Council ZIMSEC wekuti mapepa anonyorwa nevana ave achinotorwa zuva nezuva uye kuti mapepa vanenge vanyora adzoserwe kumatunhu emuzvikoro izvi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
ZIMSEC inoti yakatora matanho aya mushure mekuona kuti kubuda kwemapepa aya zvisiri pamutemo kwanga kwanyanya. Asi mutungamiriri weAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa neZIMSEC izvi zvakaomera vakuru vezvikoro kunyanya zvikoro zvekumaruwa. VaMasaraure vati vakuru vezvikoro ava vari kufamba mitunhu murefu mukuedza kuti vazadzise zvinodiwa neZIMSEC sezvo kumaruwa zvekufambisa zvichinetsa.
ZIMSEC iri kufanicha maticha asina mhosva yapara vanoshanda kumaruwa kuti vafambe nzendo dzinokwana makiromita 40 vachiendesa kunosubmita bepa kana kunotora bepa rinoda kunyorwa nevana. Vadzidzisi ava vari kushanda nzvimbo dzisingawanikwe michovha yekuti vangakwire. Zvikoro zvavo hazvina mari inokwana yekuti vangakwire transport. Asi tikatarisa nyaya yavari kutaura yekulika kwemaexams kumamisha uku kwati kutaura nezvako hakuna maexam ailika. Maexam aingolikwa kumusoro ikoko kune vatungamiriri vanoita zvebepa vachinyora mapepa avo votengesera hama dzavo asi vakudzoka vakupanicha vanhu vasina chavakatadza.
VaMasaraure vati sangano reZIMSEC rinofanirwa kudzosera zvaitwa kare kuti mapepa anochengeterwa pachikoro chiri kunyorwa bvunzo.
Tinokurudzira kuZIMSEC kuti ibhadhare maticha ese ari kuita invigilation idzokerezve kunyaya yekuti maexams anochengeterwa pachikoro chavanoda kunyorerwa. Tirerutsire bedhen kune matichas. Haisi mhosva kuti vari kushandira kunzvimbo dziri marginalized vagara vane matambudziko mazhinji avari kusangana nawo.
Mumagwara anyorwa une munyori musangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaTapson Nganunus Banda vashorawo zviri kuitwa neZIMSEC vakakurudzira kuti mapepa agare muzvikoro vachiti vakuru vezvikoro vari kufamba mitunhu murefu. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Nicky Dlamini vaudza Studio 7 parunhare kuti vakaita izvi mukuchengetedza kuti mapepa anonyorwa asabuda zvisiri pamutemo. Muzvare Dlamini vatsananguro vachiti vaive vaudza vakuru vezvikoro kuti vasingakwanisi kunotora nekusiya mapepa vazivise ZIMSEC kuti vapiwe vanochengetedza mapepa aya kunzvimbo dziri pedyo nezvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakakosha kuti hurumende izivise veruzhinji nezveurwere hunenge huchibata vatungamiri muhurumende sezvo vachibhadharwa nemari dzemutero inobva kuvana veZimbabwe. Izvi zvinotevera kusabuda pachena kunonzi kuri kuitwa nehurumende pamashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo avo vanonzi havasi kunzwa zvakanaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu vanoti kunyarara kwehurumende kana vatungamiri ava ndiko kunozopa kuti vanhu vatevere makuhwa anenge achibuda pamusoro peutano hwevanhu ava. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko kanawo mutauriri wemutungamiri wenyika kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMaguru pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi, panofanira kunge paine mashoko anenge achibudiswa nehurumende kuzivisa veruzhinji. Nekuti vanhu vari muhurumende ava macivil servants, vanhu vari kushandisa mari dzeveruzhinji, vari kuraramiswa nemari dzevanhu. Saka vanhu vanenge vaine tarisiro yekuti vanhu ivavo vari kuperforma, vari kushandira nyika. VeForeign Affairs vari kusangana nemadiplomats vari kubuditsa mashoko ekushambadza nyika. Saka vanhu ivavo vakarwara zvinoreva kuti havasi kukwanisa kuita basa ravari kubhadharirwa neveruzhinji. Nekuda kwaizvozvo vanhu vanofanira kuti vaziviswe kuti vanhingi havasiri kunzwa zvakanaka vari muchipatara. Kunyange vasiri muchipatara vanhu vanofanira kuziva nekuti health yemaleaders inyaya ine yatingati national interest. Munhu wese anofanira kuti azive utano wevatungamiri venyika yedu.
Asi vaMaguru, hapasiro panopindawo here nyaya yekuti pane privacy panyaya yeutano hwemunhu?
Kwete, privacy ndiye private citizen. Sezvakaita vamaguru munhu wozvake. Utano hwangu hunoaffecta chii ana ari kucholocho hazvinei naye. Asi the moment ya wati wewe waakuda kuita a public servant, waita kuti upenyu hwako huyanikwe pachena. Kurarama kwako iwewe kwaane chekuita nekurarama kweveruzhinji. Saka muri kuona kuAmerica iko zvino izvi kune nyaya yanetsa ya Judge Kavanaugh. Uyo ari kunzi akasopara mhosva about 30 years ago kana kuti ari kufungidzirwa. Asi nenyaya yekuti akuda kuoccupy a public office, vanhu vane interest yekuda kuongorora background yemunhu iyeye. Saka nyaya yeprivacy hatidi kuinzwa kana munhu achioccupy a public office.
Asi chii chinoita kuti vanhu ivava vasada kuburitsa utano hwavo kana pavamire vamaguru?
Inini ndinofunga kuti mararamiro akaipa avanenge vachiita yekuti vanenge vachiziva kuti havanzwirwe tsitsi nevanhu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Botarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muIndia rapa mutongo wekuti vanhu vasere verudzi rwechiRohingya vari vechitendero chechiMuslim vaburitswe munyika iyi vachiendeswa kuMyanmar. Bazi rezvemitemo muAmerica nhasi razivisa nezvekupomerwa kwezvizvarwa zvekuRussia zvinomwe zvinove vasori, mhosva yekuedza kupinda mumakombiyuta evashandi vesangano rezvekudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka pasi rose, pamwe nemasangano ari kuongorora nezvekushandiswa kwemuchetura muzvombo zvehondo neRussia. Sangano remagweta anoongorora mashandiro edare reparamende reVeritas rinoti zvakaitwa namuzvinafundo Mutuli Ncube zvekuwedzera mitero hazvisi pamutemo sezvo mitemo wemitero uchikwanisa kuchinjwa nedare reparamende. Veritas inoti kana vaida kuita izvi nechimbi chimbi vaikwanisa kuburitsa gwaro mubepa rehurumende kana kuti Government Gazette mutemo womboshanda kwemwedzi mitanhatu. Asi vezanu PF nebato guru rinopikisa reMDC vari kutatsurana nenyaya iyi uye mamiriro akaita upfumi nematanho ari kutorwa kuedza kugadzirisa matambudziko aya. Governor weReserve Bank of Zimbabwe pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaparura urongwa hwezvekufambiswa kwemari uye upfumi nemusi wemuvhuro. Vamangunjwa vakati dambudziko harisi remari asi kuti zvikwereti zvehurumende. Vakatiwo paitwe mutsauko pakati pemari yemabond RTGS uye mari yekuAmerica. Vanyuve nekune rimwe divi vakati hurumende yaizobhadharisa mutero wemari inosvika masendi maviri padhora rega rega kana munhu achishandisa kadhi rekubhanga kana kubhadhara mari kune mumwe munhu kubva mubhanga rimwe kuenda kune rimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaJacob Mafume uye nhengo yeZanu PF vaGilbert Mponda, avo vakakwikwidza musarudzo yemumiririri weWarren Park muparamende. Atanga nekubvunza vaMponda kuti Zanu PF iri kuzadzisa here zvayakavimbisa musarudzo.
Izvozvo ndizvo zvemusangano weZanu PF uri kuzadzikisa zvayakataura paelection manifesto, nekuti pakataurwa nyaya yeuori yecorruption kuti tida kuzvipedza. Muri kungoonawo kuti makoti every day pane munhu anenge achosungwa, iwo mashefu yepi wayaya ari kutosungwa achiendeswa kukoti, nyaya ichienda pamatare kuratidza kuti mukuru zvaakataura pamaelection himinzi. Number two, nyaya yeinfrastructure development. I'm sure muri kuona marodzi kugadzirwa kwaari kuita kuripeya, kuritwa mugwagwa dzedu dziri kugadziriswa, nyaya dzemagesi vari kugadzirisa, nyaya dzemvura dziri kugadziriswa. Pechitatu, pakataurwa zvakare kuti nyika yeZimbabwe ichatraya nepesi painokwanisa kuti ishande nedzimwe nyika, isamire payo niyega. Izviri kutooneka pachena kuti mukuru wenyika neZanu PF vari kuita zvavakataura pamanifesto yavo kuti reengagement. Nguva isati yanyifamba zvayo yakawanda kuti nyatso kuti vapedza zvese, asi zviri kunyatsotooneka kutoti aiwa, promise yacho iri kutodeliver.
VaMafume, munoonawo sei?
Zvokwadi, Zanu PF yazoita zvokuponda nyika sezita ravaMponda. Hakuchina kana chinonzi nyika yeZimbabwe kuno. Iko zvino hatichatozivi kuti karempi yatiri kushandisa ndeipi. Murume wakaisa uyo anonzi Mutuli akuuraya nyika, akutekisa vanhu 2% pe every transaction yaunenge waita, ari kutora 2% tax. Maprices ari kukwira, ari kuita kukwira kwokumhanya achiita seari kubhururuka kuenda mudenga. Fuel haisi kuwanika, maqueue efuel awedzera. Munhu wese ari kungoti paangoona Q otomira ipapo. Mari haichina chaichareva, hakuchira kana US dollar asara munyika. Totoita rokuverengera munewspaper zviya zvaimbonzi bondi gejge gejge neUS dollar, hakuchina.
VaMponda, ndoo zviri kuitika here izvi?
Aiwa, avo VaMafume sekutaura kwavoka munhu anoshandira bato rinopikisa hurumende. Saka chavo kupikisa even parikuta zvakanaka. Nyaya iripo iri kuya ndekuti ukaizvozvi Harare tumutarero is being dualized. Zvinhu zviri kuitika izvozvi yakutosvika almost tumarondera ihighway iyo iri kuaka. Iye best bridge to Harare iri kutogadzirwa zvakare. Izvozvi kugadzira rodhi zvasiyana nekutengesa madomasi. Zvinhu zvinofanira kuitwa maprocess ekuti rodhi area yese iri around the road panofanira kuitwa maapprovals ekutenga vanhu vane dzimba imomo vachibviswa zvakanaka vachitsvagirwa kwekuenda.
VaMafume,
mumaWhatsApp group izvozvi vanhu vari kutaura nyaya yekuti Q iri papa ine chii, ine dhiziri here. Iko zvino vava kupanisha, vava kutora 2% pa every 2 cents for every dollar paunenge watransfer mari yako. Vakomana uku ndo kunonzi kuba chaiko chaiko. Hatisati tambobirwa seizvozvi kuhurumende. Even vana Mugabe havasati vambotora mari sezviri kuita vamunangagwa. Vari kuda kutora mari yose kusiya vanhu vasisina kana sendi. Ndofunga ku 5 years padzichapera idzi, hapana kana one anenge ane mari yake muaccount. Iko zvino every day vari kuridza ngoma nedemo. Every day vari kudzingirira mavhenda mutaunu vanoda kurarama. Makorana ava vaiti mavhenda maemployees vakuda kuintroduceswa zvaiitwa nevarungu zvokuti kana uchida kupinda paHarare uya nepasi wotaura kuti uri kuindepi.
Handizivi
kuti vakaita sei.
Nyaya yetu sezi yauri kutaura iona zvati economy yeZimbabwe is very informal, is too informalized. Vanhu havasi kubatira tax. The tax base is very narrow. Government has widened the tax base. Mari yemuripo yetax yamuri kutaura nezvayo. Nyika yeZimbabwe vanhu vanoshanda mabasa ari foma wawashoma, vanoshandira sei government kana maticha kana madokta kana chiwawashoma, vanhu vakaendawo kuzviitira mabasa emaoko. Saka vanhu vanoita mabasa emaoko hapana pekuvabatira tax. Vashandisa maroads enyika
vachiwana service, vachiwana mapurisa, vachiwana government services and things like that. Asi vasiri kubatira muripo wekugovernment. Muripo iwoyo unobatwa papi, hapana pekuvabatira. Nekuti vanhu vanofanira kushandisa econet, ecocash, telecash nemari dzirikungotenderwa mabhengi asi munhu haana tax yaanodeclare. Nekudaro hurumende tirumende tirofanira yakaona zvakakodzera kuti pese pafamba mari ngaibhadhare tax nekuti mari iyoyo inotogenereta imwe mari yebasa.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume, manzwa zvekare kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda, avo vakakwikwidza vakamirira ZANU PF. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Makurukota ehurumende nenhengo dzeparamende vanofanirwa kuzivisa dare reparamende upfumi hwese hwavainawo zuva remangwana risati rapfuura. Izvi zviri kuitwa senzira yekutevedza zvinodiwa nemutemo unoti vanofanirwa kupa magwaro aya kudare mazuva makumi matatu asati apfuura kubva pavanogadzwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti vadare vese vanotarisirwa kunge vaendesa magwaro aya mukudoka kwezuva ramangwana. Mubvunzo une veruzhinji ndewekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vachaendesawo here magwaro ekuratidza upfumi hwavo. Taedza kubata mukokeri weZANU PF National Assembly vapupura itogarepi asi nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukokeri weMDC mudare vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakazvipira kuzadzisa zvinodiwa nemutemo.
Ma honorable members MDC Alliance nasi tati ne caucus yatosangana nawo endi taemphasize zvakasimba kuti vanofanira kunge vafila mafomu ekuratidza upfumi hwavainawo tisati taenda neparliament upenyu we5 years. Then mangwana tichaita follow up ndichatarisa maMPs ese kuti munhu wese unonga asubmita ari mafomu zake edeclaration.
Mune mamwewo mapato nevamwe vakazvimiririrawo vega varimo muparamende, muri kuona here vachiunzawo mafomu asekudiwa kwazviri kuitwa nemutemo?
Hakungoti chinhu chekuti iye zvitiri kuchitaura ka ini nekutarisa kwangu ndakanyanya kutarisa MDC Alliance Members of Parliament. But tiri ipapo takatarisa nyika yese ndiri kuona kuti zvingationerei vamwe kunyanyanyanya vebato reZANU PF kuti vange vachizodeclare upfumi hwese hwavainawo, maonero angu, nekuti vakutya kuti vazobvunzwa kuti ko humwe upfumi uyu tazosvika nepane imwe nguva kuti vakauwana kupi.
Aha, touyawo pakuti ivo vatungamiri venyika nevatevedzeri vavo muruzivo rwenyu vakaitawo here izvozvi zvimwe chete zviri kukumbirwa kunzi vadare vaite izvo?
Ya, zvandiri kuona takatarisa vatungamiriri venyika. Isusu separliament handiti ka tiri third arm of government. Programu ichiuya yakauya tiri kuworkshop tichitaurirwa neprogramu yedu sekuwirirana kwatakaita patakagadzira mastanding rules and orders edu palast parliament ye8th parliament kuti wese mumiriri unofanira kuratidza upfumi hwake kunyika achifila mafomu iwavo. Saka hatisi kunyatsa kuziva kuti executive uku zviri kuitwa nemazvo here, nekuti hatisati tanyatsa kutarisa nemazvo, asi tichaita oversight munguva pfupi pfupi yatakatarisana nayo.
Avo vanga vari mukokeri weMDC muparamende vaProsper Mutseyami vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Banga reStewart Bank rinoti rine urongwa hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvikwanise kutenga dzimba pasina kusungirwa kubhadhara zvikamu kubva muzana zvemari yemba inenge ichida kutengwa. Mumwe weavo vari kuronga chirongwa ichi muAmerica vakamirira Stewart Bank muzvarere vesainya hasha vanoti vachange vachiparura chirongwa ichi kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kuDallas, Texas nemugovera. Izvi zvinotevera chirongwa chekutanga chakaitirwa muWashington DC nechishanu chapfuura. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namzvare Nyahasha kuti tinzwe nezvourongwa hwavo.
Tine event yatirikuda kuita musi weSaturday ndoyatiri kugadzirira kuti tisangane nemazimbabwenzi anogara munharaunda yekunoku tichitaura tichivaudza zvatauya nazvo.
Zviri nyore here kuti munhu awanikwe iye achivhura yatingatiye bank account kana kuti bhuku rekuZimbabwe achishandisa bhanga renyu?
Zviri nyore chaizvo, ndozvimwe zvachona zvatanga tichishanda tichibika munguva yese. Zvava nyore kuvhura bank account yeStewart Bank nekuti zvatakaita takagadzira yatinoti app application inowanikwa pa phone. Kana wa downloada app iyi ndio inokwanisa kukubatsira kuti uvhure account ne Stewart Bank. Inokwanisa also kuti utarise zviri kuitwa ne Stewart Bank kuZimbabwe. Inokwanisa kuti ukwanise kutumira mari kune vari kumusha pa app ipapo.
Kupanyaya pekutenga dzimba zvinofamba sei?
Takati chinonyanyoda vanhu vari kunoku zvamuri kushandira vanhu vari kuti tinotikadzokera kumusha tosvikoloja here, tosvikoita sei. Saka ndo panga pane dambudziko guru. Ende takaona ipapo pachirwadza vazhinji vari kushanda kuno kwavo. Nofunga imi munokwanisa kuzvireururawo kuti zvechokwadi munhu wese akatarisira kuti paanodzokera kumusha asvikirewo ane musha wake ega, kwete kusvikodzokera kwevabereki kana vaigara navo. Saka ndosaka takatanga kupa mamogages. Zvireruke kune vari kutarisira kudzokera kumusha, zvireruke kune vanochengeta vari kumusha, vanhu vavachengetere vari panzvimbo yavo. Saka ehe, takupa dzimba idzi tinodzipa nekutora mogage kubva kwatiri. Ende zvinhu zvakare ruka chaizvo kuwana mogeji kwatiri. Zvakare tinogona kutanga kutaura nezvazvo paapp iya yandataura kuti munhu ngaadownload. Munhu anogona kutanga kubvunza kuti ndoita sei izvi zvinodiwa pamogeji. Zvatinoda zvese takazviunganidza ipapo munhu anozviwana. Kana usingade kutaura nesu uchishandisa app, unogona kutumira iri tsamba kwatiri paemail yedu uchibvunza kuti ndoita sei kuti ndiwane mortgage kubva kwamuri. Ndozvimwe futi zvatinoitira. Uyezve kumwe kureruka kwazvo kwazvinoita ndezvekuti zuva rawatumira kwatiri uchiti inini ndoda kutorawo mortgage kuStewart Bank, ukatipa mapepa tinoda, tinobva takukalkulatera ipapo zuva rimwe chete rokuti musati matsvaga imba, imi munokwalifaya mari yakati. Zvekuti unozopinda kunotsvaga imba wakuziva mari yaunoona kubva kuStewart Bank. Izvi unozviitwa nezuva rimwe chete iroro. Ende kana wazowana imba yauri kuda, wozotipa mamwe mapepa achona anodiwa kuti tichitanga kuita sei kuprocessa mortgage yako.
App inonzi chii uyezve inowanikwa papi?
App inonzi Square World app. Saka nekuti maapp akawanda zvinenge zviri zvichikurudzirwa kuti munhu anoti Stewart Bank Square World app. Saka Stewart Bank Square World app ndo yauno download.
Ava vanga vari muzvare revesai Nyahasha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDallas, Texas muno muAmerica. Muchirongwa cheWomen's Round Table nhasi na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rekorera ranetsa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inoti kunyangwe hazvo mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vari kutaura mashoko akanaka nekuvimbisa kuita zvakanaka, zvakakosha kuti vachitanga kuita zvavari kuvimbisa. Vanhu vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa nyika nezveurwere hunenge huchibata vakuru vakuru muhurumende. Sangano remagweta anoongorora mashandiro edare reparamende Reverities rinoti zvakaitwa navamutuli Ncube zvekuwedzera mitero hazvisi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.